International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 26 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete, kana kuti 551.
Yana Joana tirikufara nokuti zviri kunzi vasikana vasunungurwa kunzi vaende kumba vabude kuchikurudi kwavanga vakasungwa. Asi chatiri kunyanya kufungidzira isusu ndechekuti vasikana vanga vasingafaniri kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks zvamakaona vakangosungwa vari kuchikurudi. Isu chatinoziva kuti vanhu vanoenda kuchikurudi vanhu vanenge vapara mhosva.
Madzimai matatu eMBC anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimhosva rinoti Morgan Richard Tsvangirai House inofanirwa kuva mumaoko eMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe.
Isu tanga tichiti pana mhosva kuna vadilishi nguvaya, hurumende wochito pane mhosva yakakomitwa, saka takakavara zvakasimba. Dare rikati richatipa ruling next week.
Dare redzimhosva rinoti rinoda nguva yekuziya chikumbiro chekuti vadhelishi nguvaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vaObert Masaraure vanosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nemusi wechina kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete, kana kuti 551. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nemumwe chete, kana kuti 21, vaine chirwere ichi. Vanhu ava vanosvika gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri vakabva kuBotswana, uye munhu mumwe chete akabva kuMozambique. Nezuro wakare hurumende inoti yakaongorora vanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vave zana nemakumi maviri nevasere, kana kuti 128. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu nezana rine gumi nemumwe chete, kana kuti 65,111 vakavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Dare repamusoro nhasi rapa mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaJefferson Foroma vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende. Vatatu ava vanzwiwo vazvipire kumapurisa katatu pasvondo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vasataure nevatori venhau kana kuenda pamadande tande esocial media. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vafara nekusunungurwa kwaitwa vatatu ava nedare.
Panyaya yana Joanna Trukufara, nukti zirukunzi vasikana vasunungurwa kunzvaende kumba, vabude kuchikurubi kwa wangu wakasungwa. Asicho atukunyanyo kusungizira isusu nechekuti vasikana wangu wasingafanirwe kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks vamakaona vakangosungwa vari kuchikurubi. Isu chatinoziva kuti vanhu vanoenda kuchikurubi vanhu vanenge vapara mhosva. Ana Joanna havana mhosva yavakapara. Ana Joanna chamunoziva imi ndechekuti chavakasungirwa ndechekunzi vaisara kuti isu tine nzara, munhu wese ane nzara. Ndozvavakasungirwa. Saka isu tiri kutaura kuti iyoyo kutaura izvozvo zvekutaura kuti vanhu vane nzara, vanhu vari kufane nzara muZimbabwe haisi mhosva.
Asi vatiwo havasi kufara nezvatirwa nedare kuti vasataure nevatori venhau pamwe nekuenda paindaneti vachiti izvo zvinotyora kodzero dzavo.
You know my conditions, maonero angu akati homei. Nokutisi tatinoziva pabumbiro remutemo kana kuti constitution munhu akasunungura akasununguka kunzi ataure. Saka kana taakuti munhu haabvumirwe kuti ataure sing taaomesera munhu. Asi tinogashira. Kana uriwo mutongo wapiwa nedare tinogashira. Chikuru ndechekuti vasungwa.
Vatatu ava vanoti vakapambwa vari mumaoko emapurisa mwedzi wapera, vakatochwa ndokuzosiwa vakandwa kubhindura. Asi hurumende inoti haina chainoziva nezvekupambwa nekutochwa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mune imwe nyaya inobata bato reMDC, mutongi wedare reHigh Court vaDeputy Mangota vatura mutongo wekuti MDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe ndiyo ine kodzero dzekuva pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
VaMangota vati hapana magwaro akasvitswa kudare anoratidza kuti MDC Alliance yakapinda rini pamuzinda uyu, uye hapana zvakare magwaro anoratidza kuti MDCT yakabuda rini. VaMangota vatiwo gwaro rakasvitswa kudare nevari kuzviti mumwe wematrustees eHarvest House Private Limited vaIan Makone harina zvinobatika zvakatsanangurwa mariri zvingatambirwe nedare. Munyori muMDCT vaDouglas Mwonzora vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Tiri kufara zvikuru kuti nhasi kuHigh Court tahwina nyaya yedu yekuti Harvest House imba yeMDCT yakasiwa navatsvangirai, imba yemuzinda webato redu. Saka tiri kufara zvikuru kuti takwanisa kuti tapiwa mudhuri uyu, tanzi mudhuri ndewedu, tinokwanisa kushandisa maofisi edu zviri pamutemo. Pane vanhu vakanga vafamba vachitisvipisa vachiti isu takanga tatora tichishandisa mapurisa nemauto, zvaonekwa zviri zvenhema. Zvaonekwa zvakare kuti MDCT inotungamirwa navatsvangirai haida kumbobvira yabuda pamuzinda weHarvest House. Saka ndiroti kuma supporters ese MDCT, muzinda wenyu uriko, muzinda wenyu hauna kwaunoenda. Kune mbavha dzanga dzauda kutibira muzinda uyu. Mbavha idzi dzakakundwa mukoti, mapepa akaunzwa achizama kutibira headquarters yedu, akanga akaonekwa ari ekunyepa.
Asi advocate Mahere vati vanotambirawo mutongo uyu kunyange hazvo vati havasi kugutsikana nawo.
Tinogashira. Asi hatisi kufara nokuti isusu takaenda kumatare, nokuti kumatare ndokwatinoona kuchengetedzwa. Asi tinogashira zviripo, tichanzwa kune magwete edu kuti totsva musatsei. Ndozvandingataure panguva ino.
Chikwata chamuzvare Kupe chakatora muzinda uyu chichiti ndicho chine kodzero yekuva pamuzinda webato iri, zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wakati mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuve mutungamiri weMDC zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Zvichitevera mutongo uyu vamwe vakaita samuzvare Kupe, vaMwonzora, vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakati vachatevedzera mutongo uyu. Vamwe mubato iri vakati havasi kuzoenda kuCongress yekusarudza achatsiva vatsvangirai sezvakaturwa nedare, vachiti vachamisa vakatosarudzwa kare semutungamiriri webato paCongress yakaitwa kuGweru gore rapera. MDCT yakatara mwedzi waGunyana kuti iite Congress yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare repamusoro Justice Pisirai Kwenda vati Pane zvakawanzika panyaya yechibvumirano chedrugs SAGL nekambani yehurumende yeNatfarm vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iri kunyanyobatikana nenyaya yekuti muzvinabhizimusi amutsa mutauro munyika vaDelish Nguwaya vakanyepera hurumende kuti isaine chibvumirano ichi asi isingashushikane kuti chibvumirano ichi chakaitwa pasingatevedzwe mutemo wekutengwa kwezvinhu weProcurement Act. Uye pasina Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Justice Kwenda vataura mashoko aya mudare apo vange vari kuongorora nyaya yekuti dare ramagistrate rakapa mutongo kwawo here apo rakanyima vanguva ya mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa vanguva ya avo vanomirira muZimbabwe kambani yekuSwitzerland yedrugs vane nyaya mbiri dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yavo yaigadzira mishonga izvo zvakaita kuti hurumende ipinde muzvibvumirano zviviri Z21 million ne40 million emadhora ekuAmerica zvekuti Natfarm iteke mishonga kubva kudrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti dai vanguva yavasina kunyepa hurumende ingadai isina kupinda muzvibvumirano izvi sezvo yaida kushanda nekambani inogadzira mushonga kwete inotenga nekutengesa mishonga zvinoitwa nedrugs. Vatiwo vanguva ya avo vanomirira kambani yePuppy Farmer yekuAlbania vakambotsvaka basa kuhurumende vakatadza kuriwana sezvo kambani iyi yainge isingagadzire mushonga. Vati mushure mekuziva kuti hurumende yaida kushanda nekambani inogadzira mushonga ndipo pavakadzoka zvakare nedrugs ndokunyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga izvo zvakaita kuti vapiwe basa. Asi Justice Kwenda vati chinoshamisa ndechekuti basa iri rinokosha mari yakawanda kudai rakaita pasina kutevedzwa mutemo weProcurement Act nebumbiro remutemo wenyika. Vati zviri pachena kuti zvisinei nekuti vanguva yavakanyepa mutemo wokutenga hauna kutevedzwa uye ndiyo nyaya yakakosha apa. Vati zviri pachena kuti pane zviri kuvanzwa nehurumende panyaya iyi. Vachuchusi vauza dare kuti zvekuti izvi zvakaitwa pasina kutevedzwa mutemo ndizvo zvakaita kuti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nevamwe vakuru vakuru vatatu vekambani yeNatfarm vanoti amai Nenzisi Feku, vaCharles Maramba navaRoland Mulalazi vasungwe panyaya iyi. Rimwe remagweta vanguva yavatafadzwa hungwe vauza dare kuti nyaya yekuti mutemo wekutenga zvinhu hauna kutevedzwa handizvo zvinganyimise mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti haraivi basa ravo kuita izvi. Vatisa muzvinabhizimisi chavo kutsvaga basa uye havashandi muhurumende zvokuti vangazive kuti chinofanira kuitwa chii pakutenga zvinhu. Rimwe remagweta avo vaAshley Mugia vati hapana chingaite kuti vanguva yavatize munyika kuti vasatongwa nekuti hapana mhosva yavakapara.
Vanomirira hurumende vanovava namuchuchisi vanga vachiramba ivo kuti vadhilishi vatongwe vachibva kumba. Nyaya yanga iripo ndeyekuti isu tanga tichiti mhosva iyi haina ku hapana mhosva kuna vaDelish Nguwaya. Hurumende wochitiwo pane mhosva yakakomitwa. Saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week.
Asi mumwe wavachuchusi panyaya iyi vaLancelot Musokoti vauza dare kuti kana vakabatwa nemhosva vanguva yavanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba nekudaro pane mukana mukuru wekuti vanogona kutiza munyika. Justice Kwenda vati vanoda nguva yekumbozeya nyaya iyi vasati vapa mutongo wavo uye vati vachaita izvi musi wechitatu chinouya usati wasvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Mutu Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzavo kumasvingo nemusi wemuvhuro zvichida kuti hurumende idzipe mihoro yadzo nemari yekuAmerica. VaMasaraure vanonzi vashevedzwa mangwanani nemapurisa edivi reLaw and Order vachinzi vanoda kubvunzurudzwa nezvekuratidzira uku. Asi vanonzi pavasvika pakamba yemapurisa eHarare Central Police Station wawana vakamirirwa nemapurisa ekumasvingo ayo abvango vatora ndokuenda navo. Munyori musangano reATUZ Robson Chere avambobvunzurudzwawo nemapurisa vanoti vaMasaraure vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kwakare kumasvingo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachere.
Chokwadi panguva ino vaMasaraure vari mukati mehusungwa uye vari kumasvingo vari mukati memaoko emapurisa. Nhasi makuseni vadanwa neLaw and Order yepaHarare Central Police Station vachinziva nemibvunzo yavanofanira kupindura. Tikavaperekedza, ini ndanga ndiri mumwe wavaperekedza kuenda kuLaw and Order. Tasvika kuLaw and Order tashamisika tonzwa kuti vaMasaraure watova musungwa. Saka panga pane mamwe mapurisa anga aripo abva kumasvingo anga akavamirira. Ndo zvekare mapurisa abva avatakura vakati vane mhosva yavakaita inoenderana nekuratidzira kwakaitwa kumasvingo nenhengo dzedu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzichiratidzira nenyaya yemuhoro. Saka vatakurwa vakaendeswa kumasvingo munguva ino vari mumaoko emapurisa akumasvingo.
Saka vaMasaraure vari kuti pamhosva yavari kupomerwa iyi.
Sezvatinogara tichitaura kuti bumbiro redu remutemo rinopa mvumo kuvashandi kana masangano anomirira vashandi kunge vachipinda mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta panyaya yemashandiro yavo nyaya yemuhoro. Izvi zviri musection 59 yebumbiro remutemo remuZimbabwe. Saka vaMasaraure havasi kubvumirana nemhosva yavari kupiwa. Isuwo sesangano romirira varayiridzi hatisi kubvumirana nemhosva iri kupiwa vaMasaraure panguva yakadai nekuti vanga vachishandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Saka havafanenge vachimbunyikidzwa kana kuti vachisungwa. Kusungwa kwavaitwa nekumbunyikidzwa kutotyora mutemo uri mubumbiro redu remunyika yeZimbabwe.
Saka ivo vaMasaraure vanotarisirwa kumira pamberi pedare riini?
Sekutaura kwataita negweta ravo rekuamirira vari kuti mangwana ndopa vachange vachipinda mudare rezimhosva.
Avanga vari munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muMyanmar nemuThailand vanoti vakaparadza zvinodhaka zvinokosha mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica izvo zvavakabata. Mashoko aya aburiswa pakucherechedza zuva rekurwisa kutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Vanhu vatatu vafa nhasi mushure mekurwiswa nemapanga muguta reGlasgow kuScotland. Mapurisa emunyika iyi anoti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye auraya vanhu vatatu afa mushure mekupfurwa nemapurisa uye mupurisa mumwe chete apfurwawo muchiitiko ichi. Dzimwe nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo dzinoti mapurisa ari kuvhiringidza mabasa adzo kunyanya ekurwisa chirwere chaCovid-19 sezvo mapurisa ari kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunyange hazvo vaine tsamba dzinodiwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yesangano ravana chipanga mazano remasvingo Center for Research and Development vaBertrand Ramusi vanoti vari kushamisika zvikuru kuti svondo rino mapurisa ari kudya marasha achivarambidza kuenda kumabasa kunyange hazvo vane matsamba sezvinodiwa nemutemo weNational Lockdown.
Tiri kushungurudzika zvikuru maererano nekubatwa kwatiri kutova nemapurisa kana tichienda kumabasa emasic societies. Mapurisa ari kutidzosa kuti hamusikwanisa kuenda kunoshanda kunyangwe tiine matsamba akatodhindwa kumapurisa ikoko uye akadhindiwa nemasangano edu atinoshandira. Tine mabasa akasiyana siyana tiri kuita kusanganisira amwe anechekuita nedenda iri kuzama kuabsorba mashocks akakonzerwa kudisturbwa kweraramo yevechidoko kudisturbwa kweraramo yemadzimai mabato yao yemaoko. Isusi sangano remakrad tuliku tine program yatinayo yekupu revive magarden yekuzama kusumudzira mumadzimai
vanoona nezvekufamba kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanaye mazorodzi vanotiwo zviri kuitwa nemapurisa izvi zviri kutyora kodzero dzavo.
Musondorino tinoona kuti mapurisa ari kushungurudza avo vari kupinda mudhorobheni vachida kundoshanda mabasa akasiyana siyana. Tiri kuona kuti vari kubvunza tsamba, asi mukubvunza tsamba uchibudisa tsamba yaemployer kana kuti ubudisa tsamba yamunhu waunoshandira akakunyorera tsamba, tsamba idzodzo dziri kutorwa dzimwe dziri kudamburwa vamwe vari kunzi vadzokere kudzimba dzavo.
Apawo vemasangano akazvimirira vari kuchema-chema vatori venhau munyika vari kusangana nedambudziko rakadai. Sangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ riri kushoropodza zvikuru kuri kwakaita vatori venhau vaviri nemauto muHarare vaLeopard Munende naMunashe Chakodza apo vaibva kubasa nemusi wechitatu. Munyori mukuru weZUJ vaPosta Dongozi vanoti vatori venhau havafaniri kubatwa nenzira yakadai apo vanenge vachiita basa ravo rakakosha rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika pamwe nepasi rose. Mutevedzeri wesachigaro wemasangano akazvimirira reNational Association of Non-Government Organizations kauti Nango muMasvingo Muzare Joyce Mungu vashora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo pamwe nevatori venhau vachiti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika kumashure muhondo yekurwisa chirwere checovid-19. Mukuru wemapurisa mudunhu reMasvingo Assistant Commissioner Tinaye Nyazema vange vasiri kubatika panhare nemuhofisi mavo kuti vatipe divi ravo. Ukuwo mutauriri wemapurisa Masvingo Chief Inspector Charity Mazula varamba kutaura neStudio 7 vachitibate vakuru vavo. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Masangano masere anomirira varayiridzi anoti haasi kuzotambira urongwa hwakaparurwa nezuro nehurumende hwekufirita zvikoro senzira yekuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 segadziriro yekunyorwa kwebvunzo dzemuna chikumi dzeordinary level neadvanced level idzo dzinotarisirwa kutanga kunyorwa musi wa30 mwedzi uno uyewo kuvhurwa kwezvikoro zvose mukupera kwemwedzi unouya. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Munangagwa ndoi vaitungamira urongwa uhu hwekufirita muzvikoro uhwo hwakaitwa kwasara zuva rimwe chete pamutongo wedare repamusoro hwakatorwa svondo rapera hwekuti hurumende inge yagadzirira sezvinodiwa neWorld Health Organization kuti bvunzo idzi dzinyorwe kukundikana kwayo dzoendeswa mberi. Mutungamiri werimwe remasangano akaendesa hurumende kumatare reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti semasangano havasi kuzotambira danho rehurumende iri iro vanoti kuda kubata vanhu kumeso chete pasina zvinoitika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho ratorwa nehurumende rokunyepedzera kuti yatora danho rokufita muzvikoro kutamba namadhaka pasina mvura. Zvinhu zvakaitwa inonzi pachirungu grand standing, asi zvinhu zvinonyadzisa kuti hurumende inotoda kutoshandisawo nomudzimai wemutungamiri wenyika Mai Munangagwa kuita zvinhu zvinokubata vanhu kumeso. Asi patasvika sevanhu vavatungamiri vanotungamirira varayiridzi hatinganyeperi zvakadaro. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva unorwara, chinoziva varayiridzi kuti zvinotaura nehurumende izvi hazviiti.
Asi hamuone here vachipedza kuita izvi bvunzo risati dzanyorwa svondo rinouya?
Hurumende haina kapasiti yokufilta zvikoro nokuti vakatotaurira zvimwe zvakawanda zvikoro zviri kushandiswa izvezvi semaquarantine center kuti vatsvage kumwe kwokunonyorera sekumaprimary schools. Saka zvinotoratidza kuti hurumende yarasa gwara, yasiya zvinoexpectwa navanhu kuti iyo inge iri mberi kuti ifilte zvikoro.
Imiwo semasangano evarayiridzi makashandwa nemi here paurongwa ihwohwo?
Isu semasangano varayiridzi hatina kumboiswa mukomiti dzevadzidzisi kana kuti mutask force kuti tione kuti zvinhu zviri kuenda zvakadini nokuti vanoziva kuti tinomira pachokwadi hatikwanisi kubata vanhu kumeso. Saka na zina apasat paone task force chiripo kungonye perana ma newspaper nomu ma TV isa atikwansi kunye pera waru jindi kwe Zimbabwe uyeze kuisa upenyu kuhara eriti ne wana chikoro panjoti.
Saka kana mchitu wa musu kukuzikana ne gadiru ya tangwa ne urumendei matano hapa amuru kutora
isuse masanga na wana eriti chiri 8 tazipira kutitirambe chiri united na hansi tikutuenda kukoti kunouza koti kuti urumende hapana zayati ya ita kubamso watakaenda kukoti uyeze sawara eriti tazipira kuti hatikwani sunge tizoenda kuinvigilation kana zvatinofungidzira kuti zvingadziri dzavarairidzi zvisina kusamuzvikoro.
Ava vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Yasvika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu chelet's talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Sei kwa murume wese ndibango pao zvangu ko advise ko hama dzedu dziri South Africa. Please hama we chero tatambura sei zviri nanti tsvage zvinhiri zvekuita musaita zvekuba izvi. Ndine umwe murume anogara kauti andingati aigara kuno kwandiri kugara kuFernarheng. Murume uyu anoita zvekuba saka akamboba kekutanga akuba makeboya. Abe kutanga kudaro ndobva avharirwa for about I think 4 years. Ndova abuda ndokupama futi kuba zvinhu zvaka mitira wakamboita iyo esina akanzi 30 years dzama weimbondudza iyo apa ane vana vana vorarama sei muSouth Africa.
Makadini makadini mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Lafmo Mashava ndiri pano paJoburg. Ndinoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe neavo vane chivimbo chekuti MDC iparare. MDC haifi yakaparara, MDC ngevanhu, MDC yakavhoterwa ngevanhu. Zvese zviri kutaurwa zvevari kuti hanzi yaparara chiichi chamisa wadini chamisa ngewe mavanhu chamisa wakashanda natsvangirai zvana kupe izvizvi ngezvekutambudzika izvi ngezvekutambudzika hazviteedzerwi hakuna kwazvinosvika izvi.
Munofara here vanhu vamwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe keza maoko iwe. This is my titi ubaba titi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa uori unonzi huri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzimai matatu eMDC anoti akatoshwa rumaoko emapurisa apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimosva rinoti Morgan Richard Tsvangirai House inofanirwa kuva maoko eMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Dare redzimosva rinoti rinoda nguva yekuziva chikumbiro chekuti vaDelish Ngwaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vanosungwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iwe inesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira samba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Mwenu kwa nisuo kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndishiri murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 inhlangula 2020 nguFraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million.
Ku Consul General zakhulumisana laye la ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine olwasemzini khona apha kwele South Africa ukuthi kwenzele ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa bathi lokhu bekhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe igciwane le COVID-19. Bengakasuki kulelozwe.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name. Ibizo lami nguNofeza Vuyelwe Thongweni. Ngabhaza nge-14, ngihlabele church. And of course, the school, the Dominican Convent, Bulawayo. Professionally, ngasengiqalisa 2014, ngangena khona professionally to start ukwenza into zokucula.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje, lo mculi wakoBulawayo, ocula umdumo wengoma zokholo, unokufeza Vuyelwe Thongweni. Odume ngelithi Vuyo Brown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi amabili lanye 21 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga langolwesine. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni zama quarantine centers abangene elizweni bevela emazweni angomakhelwane abalisa kwele South Africa, Mozambique, le Botswana. Lokhu kuhle kwakhuphula inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi phose ayisithupha 59. Asebebulewe yiso labo lokhe beyisithupha. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 64,520. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 492,552. Abasinde kulumkhuhlane beyizigidi ezedlula izinhlanu 5,276,705. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 337,315. Labulala inkulungwane phose eziyisiyagalolunye 8,863. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 161,254. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abalegciwane le-COVID-19 lilokhu likhuphuka elizweni ikakhulu libangelwa yilabo abavela kwele South Africa. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ilokhu ikhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe leli gciwane bengakasuki kulelozwe. Umnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo walenhlanganiso uthi sebekhweze lesi sicelo esigodlweni someli weZimbabwe kwele South Africa Lapo isipata mandla zikahulumende, uConsular General athembise kuba bazacubungula lolu daba. Asizweni uMnumzana Sibanda esiqhasisela okuningi ngalolu daba.
Ngemva kokunanzelela ukuthi abantu abaningi ababanjwa belo lalegciwane okuthiwa yi-COVID-19 mabefika ekhaya ngabantu abasuka lapha eSouth Africa, sakhulumisana layo iconsulate, uconsul general sakhulumisana laye ukuthi kumele kube le ndlela ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya, ukwenzela ukuthi abalalo leligciwane bavele babekwe lapha esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khona apha kwele South Africa, ukuthi kwenzela ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho, kodwa lathi kuyasimangaza ukuthi lokho sithola impiko yokuthi-ke abantu abaningi ekhaya abalalo leligciwane ngabantu abasuka ngapha kwele South Africa. Asikwazi ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe kumbe i-embassy yaseZimbabwe abantu abasuka lapha ingabahloli ukuthi balalo leligciwane.
Siyabona ukuthi abanye abavela khona ngapho kwele South Africa besiya eZimbabwe bayabaleka endaweni lapho abalondolozwa khona besahlolwa okuthiwa ngama-quarantine centers. Bathola yini lolu lwazi bengakayi eZimbabwe ukuthi ngempela bazahlolwa ukwenzela ukuthi bazilungiselele bengabaleki?
Abantu bayabaleka lapha abahleli khona ngoba sithola impiko yokuthi abantu kabahlalanga ngendlela eyiyo, abaphathekanga kuhle. Emalangeni adlulileyo sike sakhulumisana lomunye osemaswingo owasuka lapha eSouth Africa ohlezi khona, othi yena baphomi kufakwa behlanganiswe ukudla kuyashoda, kanti futhi le ndaba leyokuthiwa yi-social distancing ayikho, bahlala bebaneke okwenza ukuthi kube lula ukuthi umkhuhlane ombe igciwane leli bathelelane. So ukungahlali kahle endaweni lapho abafakwe khona yikho okwenza ukuthi babaleke beze bethi bona kungcono ukuthi bayezihlalela emakhaya abo. Siyanxusa-ke uhulumeni waseZimbabwe ukuthi kumele aphathe abantu ngendlela efanele laba abahlele ku-quarantine ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki usiya phambili.
Lizalandelela yini ukuhulumende weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ukubona ukuthi isicelo senu uzasihlolisisa?
Well, ambona ukuthi sizaphinda sibuye silandelane futhi lo Consul General, ngoba uhlupho lwethu ngolwethu sonke. Bona njengama authorities kumele labo babe worried, kuyabe sekungani thina sithi ba reporte kithi, thina sasifaka umbono ukuthi yikhona lokho esikubona kumele kwenzakale sikucabangayo. Nxa bona bekubona ngenye indlela kunzima ukuthi thina singathini. Ngiyabonga.
Lo uMnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Oxe lo sithandekileyo mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele na ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okhokhela inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni uMnumzana Obed Masaraure ubotshiwe eHarare lamhlanje wasiwa edolobheni leMashingo. UMasaraure usiwe kulelo dolobho ukuze ayethonisiswa khona ngale ngoba kulapho ababalisi benhlanganiso yakhe e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abatshengisele khona ngumvulo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubotshwa kukaMasaraure kuzanye isikhathi uhulumende esethethe umlando wephula amalungelo kaZulu ngokwesileka ukupha abantu iy'dingeko zabo empilweni ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokulwisana ne-COVID-19 lokwethusela labo abatshengiselayo. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, uMnumzana Nation Mudzitirwa, uchazisa ngokubotshwa komkhokheli wenhlanganiso yakhe.
Umkhokheli wenhlanganiso yethu uMnumzana Obet Masaraure ubotshwe namhla ngabe law and order Harare bagcine bemtransfer bemkhambisa eMasvingo Central Police Station mayelana ngendaba yokutshengisela okwayenzakala mhla ka-22 June. Kodwa into leyi ayisiphathi kahle njengenhlanganiso njengesisebenzi ngoba yilungelo lethu elokuthi sitshengisele.
Igqwetha likaMasaraure uMnumzana Tonderai Patasara uthi kakukabi sobala ukuba icala alethethwayo yiliphi, esithi bambophele ukubuthanisa abantu okungekho emthethweni. Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Jafet Moyo uthi lesi sehlakalo siveza sobala ukuba uhulumende weZimbabwe akahloniphi amalungelo kaZulu.
United Nations bayaqamba ke amanga bethi baya reforma baya chinja ke ukwenza ka ukwenza kwawo but asikuboni phela ukwenza kwabo. I report kaMonhlate ke eyathi bangaze bakhahlameza abantu, bangaze badubula abantu, bangaze batshaya abantu, bangaze babopha abantu abangalacala. Kodwa sibona ke lokho lokuqhubekela phambili besenza into efanayo. Nesikhathi samgabe ke sasikhangelane lamapholisa, okwamanje ke sikhangelane lamasosha agqoke ezamapholisa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zezisebenzi kunokulwisana nalazo.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyabona ukuthi i-operating environment lapha eZimbabwe yama-CSOs lamanye ama-non-governmental organizations iyalaloke isirinka day in day out. Uhulumende lo okhona kathesi ozithi yena new dispensation sehlukuluza amalungelo abantu, sehlukuluza njalo amalungelo ama institutions azimeleleyo wodwa njengama-CSOs.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponya athi yehlule njengoba bengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini eye-WhatsApp. Ababalisi be-ATUZ bangene ezitaladeni zeMasvingo ngovulo betshengisela besola umumo oselizweni njalo befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lwenkohlakalo eZimbabwe osoluphazamisa intuthuko yezomnotho welizwe. Kodwa likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Aba mabandla ezombusazwe aphikisayo ezweni aveza imibono yawo ngodubo lwamanzi olwehlele idolobho lakoBulawayo. Bonke abamabandla la bayamsola umunisipala wakoBulawayo kanye lohulumende ngodubo lwamanzi angcolileyo asebangele ukulahlekelwa imiphefumulo kwabambalwa lokubanjwa ngumkhuhlane wesihudo bethi kulobuchapha obenziwayo lapha. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Labantu asebebulewe isihudo esiqhamuke koBulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga. Kulabedlula abangamakhulu ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo, abanye begula besezindlini. Lokhu yikho okwenze abamabandla ezombusazwe aphikisayo amsole uhulumende lomunisipala ukuthi abangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Umgcini sihlalo wezabo lapho ezansi eMandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa kwabantu ngesihudo esibangelwa ngamanzi kuyaqala edolobheni leli elaziwa ngokuhlanzeka ezweni lonke.
Indaba yamanzi isiphathisa esizwe ubuhlungu kakhulu kwabulawayo ukubana kube lento efana laleyi ukuthi ama-councillors ayekele abantu benatha amanzi angcolileyo abathale Rusi. But thina sicabangela ukuthi ikhansili yasiloqiniso ngoba emalangeni basitshele bathi amanzi akukame soweja aselungelwe ukunathwa ngabantu bayasebenzisa. Khonapho uma beqeda ukukhuluma khona kuseke abantu sebesifa bebulawa ngamanzi kuthiwa amanzi alingcolile ale rusty. So asinashiwa lokuthi into abasitshela yona ukuthi irusty liqiniso kumbe kungamanga. So hayi, ikhansili kazama ukulungisa indaba yakhe lamakhansili wona lawo ayiwa khona akhethwayo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngohlupho lwamanzi osoluleminyaka ukhansili lohulumende benyathela ndawonye.
Asijabuli ngohlupho lwamanzi osoluthethe iminyaka lungalungiswa nguhulumende weZimbabwe kunye lekhansili ekhona kathesi kakhulu ekhokhelwa yi-MDC esosinanzela ukuthi sokuze kwabulalisa abantu abangafika i-9 kodwa uhulumende kakaphumile sisombulu kwesingenza ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo luphele.
Umabhalane weZimbabwe Communist Party kobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi izakhamizi azisuthiseki ngendlela ikhansili ebaphatha ngayo.
Izakhamizi ziveze ukungasuthiseki ngendlela ikhansili ebaphethe ngayo. Bathi bona loba abagulayo bebeselatshwa kungelambadala, abalahlekelweyo abancediswanga ngalutho. Bathi bona kuyinhla amba ukuthi ikhansili ithi imigqomo yabo yiyo elamagciwani amanzi abo aklini.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza usole uhulumende ethi usevale ikhansili ukukhuluma ngodubo lwamanzi.
Into ekhona bekumele uhulumende engavali i-press conference kameya uSolomon Gunyu ngoba kuthanga sihambe emhlahlandela sifuna ukuzwa ukuthi kuhamba njani eluveni. Twasaye ukuzwa ukuthi uhulumende sevale i-press conference meya njalo nxa sikhangela i-chronicle iphepha likahulumende lisitshela ukuthi ama-results are inconclusive kusitsho ukuthi ngabalayo impendulo.
UTown Clerk wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lwamanzi lokubhubha kwabantu kuleli dolobho. Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi eHarare ngolwesibili, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uvumile ukuba ngempela kobulawayo kulodubo nanku sokufe abantu abayisificamunwemunye. Uqhubeke unkosikazi Mutswangwa ethi yikho bethethe inyathelo lokunikeza umanisipala wakobulawayo izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola i-7.4 million. Le yimali athe izasetshenziswa ukwemba imigodi yamanzi esengeza kuleyo ayipha izinwa ngenyanga edluleyo ukuthi ilungise imigodi yamanzi efileyo enyama yendlovu. Kulandela ukuqhamuka kwesihudo kobulawayo, uhulumende usebumbe iqula elihlola ngalo umkhuhlane kobulawayo kanye lokusungula indawo ezine edolobheni zokwelapha isihudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Amabhizimusi amaningi aqhubeka engemukeli imali yohlobo lwama-bond notes lanxa uhulumende esithi limali lokhu isebenza. Lokhu sokubangele ukubana abenhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association bacine besithi abasoze basebenze labezitolo abangafuni ukwamukela ama-bond notes. Uhulumende uthi ngokuya kwesikhathi ama bond note azasuswa kusale alotshwe Zimbabwe dollar ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi uzulu kasamthembi uhulumende yikho engasela qiniso ngama bond note
okwenzakalayo ukuthi abantu bakupanic mode njalo exchange rate le ukuthi bond note lihambela o kwenziwa i-auction kwenze kwawisa i-value yemali so abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwele amaphepha ungabona so yikho kwenza abantu bangasathembi imali le akusela akula confidence abala confidence kumali le eZimbabwe so kutsho ukuthi nje khona kana ukukhulunywa nguminister of finance ukuthi i-bond note kale hambe ngoba li bad money that drives away out good money so yikho kwenzakala abantu abasalifuni bond note kanti njalo futhi ungalithwala uyakuthola umquba ongala value uyazithola usithwele isikhwama usindwa kodwa imali yangkhona ingathengi lutho ingathengi lona ithukela
yona imali emabhanga itholakala njani itholakala lula na kumbe kulokho kufana
eqinisweni imali ayitholakali ngibona abantu belayinile ubone umuntu ephumethwele i-500 bond i-200 bond engathengi lutho nje i-200 bond ithengi 2 kg yeshukela kuphela so yikho abantu abayebe kulayinela kade kahle ikukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwe abantu ukuthi basebenzise i-digital money ngoba i-hard cash ivele yona iyinkinga iyahlupha kayitholakali manje abantu bakutshela ukuthi bona emthoveni bagada ngayo kumazubukho lawa bagada ngayo naleyo imali i-hard currency kanti njalo nje abaningi nje abethu asisasebenzisi vele la ngisakhumbula ukuthi ngakugacisa nini kuyelayini ebanking dingi cash kodwa kuluhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-cash lokuswayipha uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani kuyasuka kudule bese kufosa ukuthi abantu batshene belayini lemabhenki bedinga imali yangkhona engekhoyo
umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo Uhlelo Woza Friday liviki silomculi wakubulawayo ocula umdumo ocolekileyo wengoma zokholo unokufeza Vuyo Lethu Ngwenya yena ke odume ngegama lokuthi Vuyo Brown asizweni lapha ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Vanda
ukhuluma ngabaculi bomdumo wengoma zokholo abadumileyo kobulawayo igama lokuthi Vuyo Brown alisolakali nguye ke esikwethelaye ke namhlanje
igama lami nguVuyo Brown stage name ibizo lami nginofeza Vuyo Lethu Ngwenya ngabhaza nge-14 mhlabele church and of course esikolo eDominican Convent kobulawayo professionally ngasengqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula first single yami ngarelease ngo 2016
wakuthanda esemncane uVuyo Brown ecula esikolo lapha ekhuthazwa ukuthi anamathelane namabhuku ngabazali bakhe
bona abazali bami ngama-academics umfundisi wami wangikhuthaza ukuthi is this something you can do professionally so yikho kwampusha ukuthi ngasukwenza inspired me and people engambabona whose music I would love and just listen to their stories and hear ukuthi bona bafika njani khona phana inspired me as well producer wami was Percy Mativenga by Mwenye Nsenzalai besides the band yami that I just do Mwenye Nsenzalai kuma shows
Langa wakala ukula ezingeni eliphezulu ngomnyaka 2016 ucindezele idlathe lakhe elitsha emnyakeni emibili edlulileyo uvuyo.
I-first album yomngakhipha 2018 Grace Fulfilled and yenza kuhle sibili according to ufuna kwami. Ngafaka ama-genres achiyeneyo kiyo and lama languages achiyeneyo, so abantu you know babethatha abakuthandayo, so everyone had a song ababeyithanda from it. It did well nationwide. It even played out of the country and I was really happy now kokonoko.
Umculo kaVuyo uyatholakala kweZimbabwe langaphandle kwelizwe.
Grace Fulfilled ECD isolakale Art Gallery kumculo khona and also a video ezi 9th Avenue and Robert Mugabe Way. You can also purchase the music yangkhona ama online stores wonke. Vuyo Brown, Grace Fulfilled, Tulawazi, The Praise Song, yatholakala khona pana. If you just type Vuyo Brown, so uthola konke.
Akubatsheleke ukuthi bengaxhumana nawe njani ungakahambi mangwenya.
Ngiyabonga ezomhlawuleli for support and ukuthenga imusic. Rezilo Tulawazi is showing YouTube at easy. It's showing on different channels. It's being heard kuma radios. Njalo senjabulisa kakhulu ngoba you know siyasebenza. Social media handles are me, Facebook, I'm Vuyo Brown ZW, Twitter, Vuyo Brown ZW, Instagram, Vuyo Brown ZW.
Iwo umculo othoba inhliziyo, umculo wengoma ezithintayo ezokholo, okuwumculo ophekwe kamnandi nguVuyo Brown. Besikwetshisela ke namhlanje kuhlelo woza Woza Friday impela sonde emnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Get to where I'm too loud.
wethu isikhathi yasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa asingekehlukani othi isikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inani lasebefunyane bele coronavirus eZimbabwe selibhonge laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPrasides Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.